manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kwa tereri, tunosanga na zakare maniro anasi uri muso chitatu gumi guru 20, 2021. Magati rago Studio 7, nevenyirenya adzirugitu kwa Mzimbabwe, chamuno piwa ni Studio 7, irimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvino ziri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu tine mupindo wembizi hatibvunduki mupindo webete. Mupindo webete uyu vangazama zvavanozama hatibvunduke chevakaridza putu, chevakaridza mabhanang'ana, chevakaridza mheni. Chero wakaita magrinete, chero wakaita sei, doza wanjita, kana wapererwa, wanenda kubiri jonga. Azitu mzo misa, nguwa ya kwana, waka wala ni mnata kumisa, rugizi wakazara niruo.
Mutunga niri wa MDC Alliance, Van Nelson Chamisa, vano timiri jonga, iriku itika, aipe ya kawata zizaku itamisangano yavo, neva nave Zimbabwe, vano dashanduko. Asi Zanu PF inoti MDC Alliance iri kuda kusvibisa zita renyika pamberi penhumwa United Nations iri munyika. Kanzuro yeHarare yopinda muvanhu ichibaya vanoda kubayiwa nomba yeCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Baturi MDC Alliance rinoti arizi kufara ne mirijonga yakaitika kwa Mutare uko kwa rinoti mutungamiri webato iri Van Nelson Chamisa vakaridzirwa pfuti. Bato iri rinoti chave kutodiwa inaurano pakati pa vachamisa ne mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa senzira yekupedza mirijonga iyi nemamwe matambudziko akatarisana nenyika. Thomas Siripansi anotipanya inotevera.
Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance vatenda ibiti vaudza vatori venhau nhasi kuti havasi kufara nemhirizhonga yakaitika kwaMutare neZuro inonzi yakasiya motokari yavachamisa yaboorwa nemabare epfuti. Mhirizhonga yakaitika kwaMutare iyo yanzi navabiti yakakonzerwa nebato reZANU PF inouya vhiki rimwe chete mushure mekunge vachamisa vakapwanyirwa mahwindo eimwe motokari yavo kwacharumbira mudunhu remasvingo nevari kunzi inhengo dzeZANU PF. Vabiti vati zvakaitika kwaMutare izvi zvaiva zvakanangana nekupfuudza upenyu hwavachamisa. Zvataurwa navabiti izvi zvatsinirwa nemutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere.
Isu seMDC Alliance hatisi kufara zvamuchose nekurohwa kwakaita mota dzaPresident Nelson Chamisa pavaifamba kuenda kwaMutare neZuro. Pange pane makororo eZANU PF, vange vakabata mapanga, vange vakabata puti, vange vakabata zvakasiyana siyana zvavaishandisa kuti vatime mota. Kune mabullet holes 2 neputi dzakarova mota neputi 2 dzakarira. Isu seMDC Alliance tikurudzira kuti nyaya mhiri zvonga kana kuti political violence ngaimiswe munyika yedu.
Vabiti vakurudzira sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC kuti rione kuti paitwa nhaurirano pakati pavachamisa navamunangagwa kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Vabiti vati nhaurirano idzi hadzifaniri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue vachiti gungano iri harina charinobatsira. Muzvare Mahere vatiwo nhaurirano pakati pavamunangagwa navachamisa ndidzo dzinogona kupedza mhirizhonga iri kuitika munyika.
Tukukumbira SADC ne South Africa nema nenyika dzose dzinopoteredza Zimbabwe kuti dzikwanise kudzora va idinangagwa. Isu tinotaura kuti pakasaita kama political reforms kana kugadziriswa kwenyika ne dialogue zvakare hatizokwanisa kuve nerunyararo munyika. Tukutoona kuti ZANU PF yasimbirira nenyaya yeviolence zvinova zvinhu zvinokatyamadza zvikuru isu takatarisana nemaelection 2023.
Asi mutauriri wemutungamiriri weMDCT Valoid Damba vati matambudziko akatarisana nenyika haasi matambudziko anokwanisa kugadziriswa navamunangagwa navachamisa vari vaviri chete.
Isusu tunoramba na urirano zikuti zinuenda zinema conditions. Kudavu zita mwari we Zimbabwe. Kana udavu nonzipachirungu kumonopolize the political space. Tineke taku to create a dictator in the opposition circles. And as well number to create a dictator in Emmerson Mnangagwa. What we are trying to do is the MDC and the kuti tulakuti ti represent the manavesi Zimbabwe wanenzara. Saka zwaru kutawara kuti naruan. Zinuwa nange zile pakati wangu tu ma problems are vitika Zimbabwe ya asi ya wanutu. Achidi ma preconditions. Saka yoka na wajiti andu ngavati tawarani 3 years after the elections. Vachami sabangu wachiramba na urirano. Nasi chaona chicha naka chwada ntarana na wamuna ngagwa. Nikutuwa na utuwa mwonzoro wati gadita urirani. Handi zo zunuetu kwa nikutisa atuku kontesta na wachamisa atuku kontesta ni cheche atuku kontesta. Tula kukomplimenta each other in this country. Nikuti nyika inu haisi ya wachamisa haisi ya wamuna ngagwa. Inyika ya munu wese anechitupa chakandi Zimbabwe. Ndeye munu wese akabaru kwa Zimbabwe.
Atinao kwa nisakuta urani waka fano bata chigaroche mcha uruwe zanu PF wa Mike Bima. Sezo wanga wachinzi vari mumusangano we politibiro ya bato ravo. Wanga uchitiru wapa mzinda we bato iri. Asita chigaroche zanu PF amai opa mchinguri. Vati zhuruguta urwane MDC Alliance izri. Dezo kuda kushubisa sare zanu PF. Pamberipe nunga ya United Nations irukushanya munyika Paris rino.
Kuna rapo tuwa urimo yue UN. Doza munu ndoda kubudisa zinu zakada izi. Kana kwa uyan nyaya zema rapotua tini mazistas ndoo za munu da ugudita takwa zewa majema
nyanzu mia zezu matongeri wenyika varashwet mukundu vati mirijongari kutuwa ne zanu PF irugusia zitare nyika rakashiba panguwa yonungwa ya United Nations amaye Alena Doan vari mnyika vachuongo rura nyaya zekuchukuru wako kwa zero zevanu pamwene kutizwirango zwakangani za upenyu wewe rujinji zwakadi zitevera kukoko kwa wano nziwaka itukwa ne mchunga miri wenyika va Emmerson Mnangagwa
irukungwa purita chimiro chenyika Zimbabwe pamsoro pezo matongeri wenyika kuti hapana kumbogara paita zo matongeri wenyika zvine jekerere nguva nenguva pese patino tarisana nenguva dzesarudzo tinopinda mumakakatanwa anoburitsa mhirizhonga kunyanya mhirizhonga yaichitwa nebato remutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uyezve emapato enyika anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika nevanhu mapurisa masoja nevatsori vamacio vachinangana nekumpedza kumisa bato rinopikisa kuti riende kuvanhu rinotsvaga sarudzo nekutaura zvirongwa zvaro
panyaya yenhaurirano vamukundu vati mamwe mapato ose ari mupoland haana basa sezvo mapato aya ane vanhu vashomanana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Tichiri panyaya iyi tabata wavachamisa mbune vati havasi kuzomira kuita musangano nevatsigiri vavo kunyange hazvo paine vanhu vari kuda kuvapfudza. Vachamisa vari kumanikaland pari zvino uye vadzokorora kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mhirizhonga muna 2023 United Nations inofanira kupindira. Mukuzeya nyaya iyi tabata vachamisa
nese mandapinda munana wengezi wangwe kuno kunyanga ndaona rutsigiro runoshamisa kubva kuvakuru vakuru venharaunda kuenda kune vanotungamirira munzvimbo dzakasiyana siyana vanoshanda muhurumende vanenge vari madzimai vana baba vechidiki. Ndiri kutenda nokukuru nerutsigiro rwandinoona. Ndakaona chisione kune zuro chipinge yakaita kumira kubva yatovharwa vanhu vakamirira kuti mukuru auya ndikabva ndanzwa kutenda kukuru. Kwese mandakapinda ndizvo zvazviri vakangoda kuzoita dambudziko pandakangoda kutiparaa mudhorobha remamutare asi mwari vane nyasha takanzvengeswa nokuti isu tiri venyasha ka nyika yakazara hasha asi denge rine nyasha wakatiteta panyika anotirwira anotichengeta takapona mota payo urubvu rubvu nekuti takarira dzatakanzwa nenzere dzedu.
Asi tiri kunzwa veZANU PF vari kuramba vari kuti zvekuti kwakaridzwa kuti handi chokwadi uye zvese zviri kuitwa neMDC maune kuti pane nhumwa United Nations iri munyika.
Ko vaivapo here kana vanga varipo vanogorambirei zvavakaita itsika manomano emuroyi kunyepedzera zvinhu izvi vagara vanozviita vangomo vakapota vaparadzwa nyaya yemabhuleti. Vese vanoti vatsvangirai vakapinda vane mukapu iyoyi vananhabaningi vakamwa mukapu iyoyi ndo mukombe watoda kunwiswa asi Mwari vari kuitira kudenga ndovanochengeta vanhu vaurai vanofanira kuziva kuti vachafawo hakuna anogara panyika nokusingaperi
zviri kuitwa izvi zviri kukudzorerai kumashure muchiri kuda kuendera mberi here muchisangana nevanhu kana kuti makumbomira muchitarisa kuti upenyu hwenyama hauzopinde munjodzi?
Isu tine mutsindo wembizi, hativhunduki mutsindo webete. Mutsindo webete uyu vangazama zvaanozama hativhunduki. Chevakaridza pfuti, chevakaridza mabhanan'ana, chevakaridza mheni, chevakaridza magrinedi, chevakaita sei, ndozvavanoita. Kana vapererwa vanoenda kumhirizhonga, vapererwa vanoenda pakunoita ruzha, vapererwa vanoenda kunotora makano nemiseve. Takazviona kare vachizviita, vanogona kuda kuzvidzokora, asi nguva yeshanduko yakwana. Mwana weZimbabwe wanzwa nenhamo, ticha wanzwa nenhamo, musoja anzwa nenhamo, musiyai wanzwa nenhamo, wese munhu anzwa nenhamo, mudzimai, vashandi vanzwa nenhamo, baba vanzwa nenhamo, mai vanzwa nenhamo, manesi anzwa nenhamo. Vanhu vese munyika muno vanoda shanduko, hakuna usingaiti. Nemasabhuku anzwa nenhamo, nemadzisha anzwa nenhamo, asi kutyizirwa neubhinyawo hazvisi kuzomisa nguva yakwana. Zvakafanana nemunhu ada kumisa rwizi rwakazara neruoko.
Tichitarisawo iyo nyaya yemhirizhonga, mambo mangara kumapurisa here kuti ndo zviri kuitika izvi?
Chimwe chinonetsa ndechekuti ukaona wapotswa neshumba pamuromo wayo, iwo ndinotambira kumatadza ayo, unenge wakuita waka maoni. Zviri pachena kuti anonge achikonzera dambudziko ndiani? Kungoendawo kumapurisa kuenda, asi munoziva ndakapota ndaurawa paairport gore riya, hapana kana akainvestigeto kana akasungwa. Vakawanda vana Joana Mamombe nana Cecilia nana Nisa Marwa, mauziva kuti ndo vakanga vakutonzi ndo vane mhosva. Ivo vari vapalirwa mhosva nevakawanda vatsvangira vakaitirwa mashura panguva yakasiyana siyana, asi hapana akambosungwa. Izvi taakuziva kuti kugara kwayo mombe yenzuma kushaya nyanga, vanongobva vati chero mukaenda ikoko hainotongwi zvakanaka, ndimune makutombonyikidzwa hongu. Vamwewo vakaenda kunomangara vakanga varipo. Todaira kuti nyaya iyo kana ichigona kugadzirwa ichazeyewa, asi chinobuda chaicho hapana, nokuti zvakafana nokuti sakubayiwa oenda kuna sakubaya achikumbira kuti wati kumbomirawo kuramba uchitibaya, kungonowedzerwa mbonje.
Mutungamiri webato guru rinopikisa remdc alliance vanelson chamisa vachitaura vari parunare kunyanga. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe, kanawo mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati, sezvo vose vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa Mugwadi vakaudza studio 7 nezuro kuti bato remdc alliance riri kunyepera kuti munyika mune mhirizhonga nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika, sezvo munyika muine nhumwa yeunited nations iri kuongorora nyaya dzezvirango nekodzero dzevanhu.
Tinoziva kuti musi uno vanga vaine musangano kuinyanga wavairongana nahwende nevamwe kuti toita sei kuti panoya rapotuwa tigowana mukana wekudaidzira nyaya dzamahuman rights, kuti mahuman rights edu ari kuvhayoletwa munyika mune mhirizhonga, munyika mune maabductions. Ende pari zvino tinotoziva kuti musangano wemdc alliance wavachamisa nevamwe vavo vari kuronga siku nesikati kuti voita mafake abductions sei seatakaona paya. Tiri kuzviziva zvese izvozvo.
Zvichakadaro, bato rezanu pf raita musangano waro wepolitibro muHarare nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiudza vatori venhau kuti budiriro yenyika iri mugwara. Asi vati zvakakosha kuti bato ravo ritsanangurire vanhu zvose zvarakwanisa kuita kusvika pari zvino nezvariri kuedza kuita. Vatiwo musangano wepolitibro uyu wauyawo panguva yehurumende yasimbaradza kushanda nesadak muchirongwa chekuratidzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Nyika dzemusadak dzichabatana nezimbabwe musi wa25 Gumiguru dzichiratidzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Asi vakatemera zvirango izvi vanosanganisira hurumende yeamerica, britain nenyika dziri mugungano reeuropean union vanoti zvakatemerwa vashoma vanotyora kodzero dzevanhu uye vanoita zveuori muZimbabwe. Kanzuro yeHarare inoti yava kupinda muvanhu ichivakurudzira kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 pamwe nekubaya vanenge vachida. Kanzuro inoti yakatora danho iri sezvo uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba wadzikira zvikuru. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Nyanzvi yezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Michael Vere, vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kubayiwa nhomba dzeCovid-19 munzvimbo dziri pasi pekanzuro yavo vashomeka zvikuru.
Right, so in terms of my vaccination edu, takanga tichingo graph redu raiva richikwira kudai kubva pese pekutanga. Nguva yakakwira makeses muna July, graph redu rema vaccination raingokwira. Iko zvino takuona kuti rakutodzika. Vanhu vari kuuya for vaccination vavashoma.
Vavhere vati mumwedzi yapfuura vaigona kubaya vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nhomba yekutanga, asi pari zvino vari kubaya vanhu vari pasi pezviuru zviviri vanenge vauya kuzobayiwa munzvimbo dziri pasi pekanzuro yavo.
Asi iko zvino takuona kuti vanhu vatakuvaccinata iko zvino zvavashoma, takuvaccinata vanosvika iwo less than 2000 pazuva rega rega nyange yakunobayiwa first dose.
Vavhere vati vane mapoka masere ari kufamba achipinda munzvimbo dzinogara veruzhinji achivakurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19.
Tiri kuita outreach nematimu anokwanisa kuita masere. Iko zvino tiri kunyanya kuvawarira nzvimbo dzakaita senge dzine activity yakawanda, dzakaita senge Mbare, Musika, kuMbare Matape, maflats, kuna Highfields, kuna Siaso. Ndo nzvimbo dzatiri kunyanya kuenda panguva ino. Kune vanhu vakati wandei, kune activity yakati wandei.
Vatiwo kune vamwe vanoita mabasa emaoko vanoti havana nguva yekuenda kumakirinika kunobayiwa, nekudaro vari kubva vabaya nhomba vanhu vanenge vachida kubayiwa. Imwe nyanzvi mune zveutano, amai Muchaneta Mukamuri, vati veruzhinji vanofanirwa kuziva kuti chirwere chichiriko, nekudaro zvakakosha kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira denda iri.
Ndofunga kuti kudzikira kwevanhu vari kubayiwa nhomba kuri kuita kuti isu tisanyanyisa kufara, nokuti vanhu vanoona mafiga emazuva ezuva anopiwa evanhu vanobatwa necovid kana vari kufa, voona sekuti chigwere chapera. Pati chokwadi ndechekuti chigwere chichiriko dai vanhu vaenda vabayiwa. Kuru ndofunga paya pachakamboshayikwa imwe mishonga yenhova yenhomba, ndoona sekuti ndipo pakaita kuti vanhu vafunge kuti kuda zvapera. Patinokukurudzira kuti tisaneta, tirambe tichikurudzirana matigere mumabasa kunyange nemunharaunda dzatinenge tiri.
Mumwe mugari wekuWarren Park vaDavid Chikukwa, avo vati havasati vabayiwa nhomba yeCovid-19, vatiwo dzidziso iri kuitwa nekanzuro yeHarare yakakosha zvikuru, asi vati kudzika kwehuwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi ndiko kwakapa kuti vambomira kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Tiri kudzidziswa pamusoro pekubayiwa nhomba munharaunda kwatinogara, kuti chirwere ichi pachinokubata kana uchinge wabayiwa hachikubati chine simba. Asi dambudziko rozouya pakuti kana manhamba evanhu vanofa nechirwere ichi adzikira, vanhu vanobva varelaxa.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga vaive zviuru zvitanhatu nemakumi masere nevatatu, uye vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare vaive zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevatanhatu. Kusvika mukupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakange vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina nemazana mashanu nemakumi masere nevapfumbamwe 3,234,589. Vanhu vabayiwa nhomba dzese mbiri vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nezvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana, kana kuti 2,493,994. Nezuro hakuna vanhu vakafa neCovid-19, asi vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe 4,659. Vanhu makumi matatu nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika pazviuru zana nemakumi matatu nevaviri nemazana mana nemakumi matatu nevanomwe, kana kuti 132,437. Pandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apa hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Bazi rezveutano rinoti rine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasangana neZuro nezvikwata zviviri zviri mubato ravo reDemocratic Party zviri mudare reHouse of Representatives zvisina kuwirirana paurongwa webhajeti yehurumende. VaBiden vakasangana nezvikwata izvi munguva dzakasiyana vachiedza kugadzirisa bhajeti re$3.5 trillion iro richange riine mari yekubatsira vanoshaya pamwe nekurwisa kushanduka kuri kuita kunze. Chikwata chiri kutsigira urongwa hwavaBiden cheHouse Progressive Caucus chakazivisa kuti zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka mushure memusangano wachakaita navaBiden. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vasvika muLagos nhasi kuzoita hurukuro nemutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari. Vanhu vari kuratidzira muEswatini vaungana nhasi muguta reManzini vachiti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa veruzhinji nemapurisa uye vachiti vanoda kuti nhengo mbiri dzeparamende dzakasungwa dzibviswe muusungwa. Utongi hweumambo muEswatini huri kupikiswa nevanokurudzira utongo hweguta ruzhinji. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaDivine Mafa vanoti vakabatana neshamwari dzavo dzepadande mutande mukugadzira mota dzinoshandisa simba remagetsi dziri kutoshanda munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. VaMafa vanoti mhando dzemotokari idzi hadzishandisi mafuta epeturu ayo ari kuramba achikwira mutengo munyika. VaMafa avanogara kuTennessee vanoti vakakwanisa kugadzira mota gumi dziri munzvimbo dzinoti Kwekwe, Victoria Falls neHarare dzinofamba nemavhiri matatu. Asi VaMafa avo vane kambani inonzi Hende Moto vanoti mota idzi hadzikwanisi hadzo kufamba nzendo refu. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Mugorera 2018 ndakanga ndichifamba kuMemphis, Tennessee. Ndobva ndaona vana vadiki vachitamba nemota dzemagets. Ndobva ndafunga kuti zvinokwanisa kubatsira kumusha izvi. So kutanga kwatakaita ndobva ndatanga kutaura nevanhu vari kumusha kuti kotogadzirwa sei mota dzinofamba nemagets chete sezvo vanhu vachitambudzika nenyaya yepeturo. Ndobva ndabata nevanhu vekumusha tikasangana tese tiri pasocial media ndobva tatanga zita rokuti Hende Moto. Ende Hende Moto yabudirira izvino yava nemota kuKwekwe dziri kumbeya mbeya tiri kuma 3-wheeler at the present time panguva yairi zvino. However, zvakadaro hazvo tava kuva nemabig contracts okugadzira mota kuZimbabwe. Ndo pachinano chatave tabatana nevanhu voruzhinji vari kuno kuAmerica kuti tiite kuti nyika yedu ibudirire.
Mota idzi dzinoshanda sei tichiona isu kuti iko kuZimbabwe nyaya yemagetsi inotoonetsawo?
Mota idzi dzinoshanda nemabhatiri anogadzirwa neinonzi lithium inocherwa muZimbabwe. Lithium iyi yaicherwa muZimbabwe kubva gore ra1945 ichishandiswa neNASA. Zimbabwe ndiyo yaive nyika yega yaichera lithium yaitozivikanwa kuti inochera lithium. Iye zvino manje lithium ndiyo yava kunzi gold kana kuti oil nokuti munguva dzinotevera makore ari kuuya nyika dzese dzenge dzichida kuti dzifambe nemota dzinofamba nemabhatiri kana kuti mota dzinofamba nemagetsi. Zimbabwe yakakodzera pakuti ndiyo ine lithium iyoyi yakawandisa kudarika nyika dzese dziri pasi pano. Pamusoro paizvozvo Zimbabwe ichange ichitova nyika yakafanana neIraq nokuti inenge ichisupplya lithium iyoyo. Ende isu takabva taona kuti zvakakodzera kuti tive positions kuti tinge tichi vavaridzi vanovawo varidzi venyika vanenge vachigadzira vachiva vari pamberi pokuti tiradze vanhu kuti tinogonawo kushandisa maresources edu ari muno munyika tichivo tichigadzira pano kuti tinge tichingova vanhu vanotengesa maresources edu. Ndo zvatakafunga izvozvo kuti ndo zvatodawo kuita.
Vanenge vachida kuona zvamuri kuita izvi vanokubata ipapi?
Iye zvino tiri kukwekwe paGlobe and Phoenix. Pane tu maexample tumota twedu turipo ipapo, tuma 3-wheeler panguva dzino tiri kutiendesa kuVictoria Falls kuti tinge tichimbeya mbeya tichitakura vanhu. Iye zvino tiri kungombeya mbeya tichidhiriva vanhu pamashort distances, but tiri kuda kuti tiexpande programu iyi kuti dziende mumaruzevha kupi kupi kuitira kuti vanhu vatange kushandisa mota dzinoshanda nemabhatiri chete dzinenge dzichikwanisa kufamba a long distance inokwanisa kuita even 200 kilometers tisati taita recharge pastation.
Avo vanga vari vaDivine Mafa vekambani yeHende Moto vachitaura naMarvelous Mutanganya uye weStudio 7 vari kuTennessee muno muAmerica. Mashoko atiri kutambira anoti sangano reNational Peace and Reconciliation Commission raudza sangano reIbechu likaZulu kuti harikwanise kuferefeta kubiwa kwedombo rine zvinyorwa zvevanhu vakafa munguva yeguku raHundi. Dombo iri rakabiwa kuSlovela nevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani. Zvinonzi National Peace and Reconciliation Commission yaudza sangano reIbechu likaZulu kuti harina masimba ekuferefeta kubiwa kwedombo iri uye rikati iri basa rinoitwa nemapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reNational and Reconciliation Commission apo taenda pamhepo. Zvikwata zvinomwe zvosanganisira Dynamos neHighlanders zvave netikiti rekupinda makota finari echibuku Super Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvekwata zvese zvinomukurumbira kusanganisira Dynamos neHighlanders zvasimudza tikiti rekupinda makota finari emakundano makuru aya. Asi Caps United yawira pasi mushure mekuita mangange 1-1 neDynamos izvo zvaisiya isakwanise kubata Harare City. Kunyange hazvo Harare City yacho yakarohwa 3-0 neHerentals. Mutsigiri weCaps United Vastenly Mbikwa vanoti murairidzi wavo Darlington Dodo anofanira kugadzirisa chikwata ichi mitambo yeLeague isati yatanga.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up his socks to get the team. Team I now mila mshu. I now mila mshu that you say it needs to be revamped.
Zimwe zvikwata zvave makota finari emukombe uyu. E Chicken Inn, FC Platinum, Ngezi Platinum Stars, Harare City, pamwe ne Cranbourne Bullets. Murairidzi we Dynamos, Tony Rindraya, anoti varoda kuramba vachifamba kusvika vatora mukombe uyu.
Tcharamba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi kuti tirambe tichingoenda mberi.
Asi vanotera mutambo wenhabvu vanoti mukombe uyu uri kutorwa neFC Platinum kana kuti Ngezi Platinum Stars. Mutengeri wemutambo wenhabvu vaAlfios Makombe vanoti FC Platinum yakaita gadziro yakasimba nekutamba muCAF Champions League.
Yakakundikana zvayo muChampions League. Asi yakaita gadziro yakanaka. Gadziro yakanaka.
Chikwata chasara kubatana nezvimwe makota finari aya chichabuda mugungano reGroup 3 pakati peBlack Rhinos, Manica Diamonds pamwe neTenax. Parizino, Blake Rhinos ine mapoints masere itererwa neManica Diamonds iyo ine mapoints matanhatu kwasara mutambo mumwe chete mugungano iri. Tenax iyo ine mapoints mashanu ichiriwo nemukana asi zvibodzwa zvayakakandwa zvakanyanya kuwandisa. Chikwata chinotora mukombe uyu chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCAF Confederation Cup. Highlanders kana kuti Bosso ndiyo ine mukombe wechibuku Super Cup uyu. Ndaka mirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM. Tirikutarisa zvirikuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvirikunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya ndinzwa nhaudze isingebele.
Só com isso, cara.